manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 11/2021 makaterera ku studio 7 nevhengero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Mumwe muzvina bhizimisi onzi neZimra abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwatanga kukwira zvakare mushure mekumbodzikira kwemavhiki apera. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi matatu nevasere kana kuti 1538 asi mukati memazuva manomwe adarika vanhu gumi nevatatu kana kuti 13 vakashaya nechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu vashanu vakashaya vhiki rapera mumazuva manomwe zvakare vanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 126 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemanomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 37,273 Vhiki rino chete vanhu mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vabatwa nechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu zana nemumwe kana kuti 101 vakabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe svondo rapera. Zvikoro gumi nezvishanu zvine vana nevarairidzi vakabatwawo nechirwere ichi. Bazi rezvedzidzo rinoti vana vechikoro zana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132 vainge vabatwa nechirwere ichi pachikoro cheSacred Heart Primary neSacred Heart Girls High kuEsgodini Matabeleland South kusvika nezuro. Zvimwe zvikoro zvekumatabeleland zveGirls College neMzilikazi Primary zvine vana vabatwawo nechirwere ichi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vabereki havafaniri kutya havo nekuti hurumende iri kuita zvose zvakakodzera kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vakati hapana munhu ari kubvumidzwa kupinda paSacred Heart kusvika dambudziko riripo ragadziriswa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimta vaGoodwill Taderera.
Nyaya yekubaiwa nhomba yevadzidzisi haisi nyaya duku. Asi iye zvinezvi kubva iro risvondo rinorapfuura iri ndoo patakaona vachiloncha kubaya vadzidzisi. Asi tiri kutaura nyaya iyi takatonangana nevadzidzisi vatosangana kare nevana vezvikoro vari kutopinda muzvikoro vachitodzidzisa vana kureva kuti kana panga paine une chirwere kakutozadzana zadzana katovapo.
Mungati zvinhu zviri kushamisa here kuti chirwere cheCOVID-19 chatanga kupararira zvakare muzvikoro?
Achisi chinhu chingatishamisa nekuti isu hurumende takabvira tazvitaura kuti aiwaka chiitai kuti zvikwanisiro zvinge zvirimo muzvikoro umu. Ivo vakati tiri kuisa mari, tiri kuisa zvikwanisiro.
Hurumende kayakati iri kuisa zvose zvinodiwa uye vamwe vana vachinzi vapatsanurwe muzvikoro umu zviri kufamba sei?
Taura kuno kwandiri kuita nhasi chero pachikoro pandinodzidzisa ini hapana kana chikwanisiro chimwe chakauya. Izvozvi tiri kutomirira vabereki kuti vabhadhare vabhadhare dzimari, vabhadhara dzimari, tozotanga kutsvaga masanitizer.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi rezimta vagoodwill Taderera vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vanhu makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vakapora kubva kuchirwere checovid-19 zvasiya vanhu zviuru makumi matatu nemana nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 34,862 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 873. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nevatatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 193,936. Vabayiwa nhomba kaviri zviuru makumi maviri nemasere nemazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 28,797. Bepanhau reSunday Mail rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushushikanawo nekukwira kwoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. VaMnangagwa vakati hapana kuzoungana apo vanhu vanenge vachipemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra yakanyora tsamba kune mumwe muzvinabhizimisi ichiti inoda mutero wemari unosvika zviuru mazana mana nemakumi matatu nemaviri ekuAmerica kana kuti 432,000 United States dollars usina kubhadharwa kubva muna 2017. Izvi zvinotevera chibvumirano chinonzi chainge chaitwa pakati pehurumende ichitungamirirwa nevaive gurukota rezvemari panguva iyi vaPatrick Chinamasa. Asi gurukota rezvemari iko zvino muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti vemabhizimisi ngavabhadhare mari dzavanga vasiri kubhadhara semitero. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yabvumidza kuti vemabhizimisi vatenge mupunga usiri mumapaketi kuitira kuti vanoisa mumapaketi madiki munyika vaitewo mari nebhizimisi. VaGuvamatanga vanotiwo Zimra inofanira kutora mari yemitero isina kubhadharwa kwemakore mana adarika. Hatina kukwanisa kubata vaChinamasa navaNcube kuti vatipe maonero avo panyaya yanetsa iyi. Asi tabata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Nhau yemupunga inhau iri kushungurudza vemabhizimusi vose vanoita zvekutenga nekutengesa mupunga munyika, kusanganisira nevezvitoro naavo vanotipa mupunga wacho kubudikidza nenhau yokuti kubva 2017 kusvika pari nhasi tose tanga tisinga charge muripo we 15% pamupunga.
Ko sei vemabhizimisi vanga vasingabhadhariswe mutero pamupunga wavaitenga kubva kunze uku navaChinamasa?
Nechikonzero chekuti vakanga vaparura danho rokutsanangura zvakatsetseka kuti mupunga kubva musi wa 7 February 2017 zvichienda mberi wakanga usasaripirwe mutero weVAT. Sezvo idanho rakambenge rataurwa musi wa 1, raparurwa musi wa 1 February kuti mupunga wairipirwa VAT, vakazochiongorora tikasangana tikataurirana ndokuzobvumirana nedanho redu isisu nechikumbiro chedu semabhizimusi kuti aiwa hongu mutero kumupunga ngauchiheshurwa ngauchibviswa. Wakabva wabviswa. Saka isisu pamakore osa kusvika parina stati chingotedza odanho rakanga raparurwa nehurumende ichitsanangura zvakatsetseka fani kuti mupunga wakanga usingaripirwe mutero weVAT.
Vemabhizimisi vari kutambira sei nyaya yekuti ngavachibhadhare vachidzokera kuna 2017?
Zviri kushamisa voruzhinji vemabhizimusi nematengi kuti nhasi taakuchinzi ripirai mutero iwoyo mobhadhara chikamu che 15% kubva muzana kubva 2017 kusvika iye zvino pamupunga wose wamakatenga nekutengesa. Munoona kuti isu tiripo pakuvaka nyika, tiripo pakutedza zvido zvevanhu nezvido zvenyika uyewo nezvinangwa zvakaparurwa nemukuru wedu wenyika vamunangagwa vachitsanangura zvakatsetseka kuti vane shuviro nechinangwa chekuti hurumende yavo isimudzire zvehupfumi kubudikidza nevemabhizimusi iyo yatinoti isusu a private sector led economy. Ndondava maona tichienda mberi nekutsigira matano ose avanotora semukuru wenyika kuedza kuumba nekudzoredzera pango panenge pachida kudzoredzerwa tichienda mberi senyika. Zvino kana pakange pane mutemo wakadai wekuti zimura ngaingoenda zvayo inotora mitero kubva kumabhizimusi zvekuti vakatora mutero iwoyo kana havana hazvinei navo ivo ngavangoripira chete. Zvinouraya mabhizimusi akawanda, mitengo inotarisirwa kukwira sekuti hapana patinayo mari yakaungana.
Mungapa here muenzaniso wekuti vanhu vari kunzi vabhadhare mari dzakadii vamwe vacho?
Somuenzaniso umwe wechitoro aiti akanzi abhadhare mari inosvika $432,000 yekuripira mhosva yavanoti mhosva yekusange vachitora mutero iwoyo nekupfuudza kuzimura. Zvino ndo zvinyunyuto zvatinazvo zvemabhizimusi kuti zvikadai tinoona kunge takudududza kudzokera kumashure.
Munorevei?
Ndo matambudziko atakamboita neadministration yakapfuura. Zvino hatainge tichitarisira kuti panguva ino iyo tisati taenda kure takusangana nematambudziko akangoda kufanana akafanana neiwayai.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Apo varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachirwira kuti vawedzerwe mari yemuhoro vamwe vadzidzisi vavamba rimwe sangano idzva rinovamiririra. Masangano evashandi vehurumende aripo iko zvino haanawo kunyatsobatana zvinopa kuti vapote vachikandirana makobvu nematete pane dzimwe nguva. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nemasangano evashandi ava kuitira kuti vashandi vawedzerwe mari, kunyange hazvo vashandi ava vari kuti muromo hauzaririwi nerwizi. Asi chimwe chezvinoita kuti sangano idzva iri risiyani nemamwe masangano aripo akawanda ndechekuti vakafanobata chinzvimbo chemukuru wesangano iri munhukadzi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Muzvare tafadzwa munoda wafa, mudzimai ane makore makumi mana ekuberekwa uye vave nemakore anoda kusvika makumi maviri vari mudzidzisi. Muzvare munoda wafa avo vakatanga kuita mukurumbira munyika gore rakapera mushure mekutungamira chirongwa chainzi Teachers Can't Breathe ndo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe iro rakaparurwa muna kukadzi wegore rino. Akandeke kutanga kuve nesangano rinomiririra varairidzi munyika rinotungamirwa nemunhukadzi. Muzvare munoda wafa vanoti sangano ravo rakasiyana nemamwe masangano mapfumbamwe aripo pari zvino. Muzvare munoda wafa vakambomiswa basa pari zvino nekuda kwezvikonzero zvine chekuita nekurwira kodzero dzevarairidzi, asi mukuru wechikoro chekumaruwa ekucholocho uko vave nenguva vachidzidzisa. Vanoti vakagara vari munhu anofarira kurwira kodzero dzevarairidzi uye kusafara kwavo nezvaiitwa nesangano ravai vevari ndiko kwakavapa kuti vavambe chirongwa cheTeachers Can't Breathe.
Nyaya dzekumiririra vadzidzi ndakadzitanga 2007. Teachers Can't Breathe imovement yandakatanga out of frustration, kuri kuona kuti chero muorganization mandandiri avasi kuzvibata nezhira ene personal level detadzidzisa varairidzi zvakati kuitira kuti tivape simba kukwanisa kumiririra marights avo.
Semamwe masangano ose anomiririra vadzidzisi, EUZ ine nhengo dzinobatirwa mari inoita zana remadhora panhengo imwe chete uye mari iyi inobatwa pamari yemuhoro pamwedzi wega wega. Paris zvinosangano reEUZ ririkutungamirwa nevatungamiri vatanhatu vanosanganisira iwo muzvare munoda wafa vachitevedzerwa navatapedza Zhou vanodzidzisa muHarare naamai Molibanda vanodzidzisa vari kumasvingo. VaJustin Murema ndivo vakafanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wesangano iri. Muzvare munoda wafa vanoti vanotenda mabasa akaitwa uye achiri kuitwa nemamwe masangano anomirira varairidzi, asi vanoti sangano ravo riripo kuti vadzidzisi vakwanise kuzvimirira uye kurwira kuti vave nechiremera chavaizivikanwa vainacho makare kare.
Tiri kuda kuti tibatsire varairidzi vazive kodzero dzavo dzinozoitawo kuti vakwanise kumira muchokwadi vachida kuti vawane muhoro wavo wakakwana.
Muzvare munoda wafa vanoti vanoshushikana zvikuru nenyaya yekuti dzidzo yemunyika iri kuvhiringidzwa nekusabatwa zvakanaka kwevarairidzi, vachitiwo kana veruzhinji munyika vakasangwarira dzidzo inogona kuenda kumawere, izvo zvinozovhiringawo kugadzikana nekubudirira kwenyika. Muzvare munoda wafa vanoti vanotarisira kuti sangano ravo richaita musangano waro wekusarudza vatungamiri zviri pamutemo muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu. Vamwe vanoti kuvepo kwemasangano akawanda anomirira varairidzi kunovakanganisa mukurwira kodzero dzavo. Asi mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vanoti havana chavanoona chakaipa pakuve nemasangano akawanda, vachiti chakakosha ndechekuti masangano aya ave pachokwadi pakurwira kodzero dzevarairidzi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vane nero mamwe chete na vazhou.
Ai tingarambirei nhimbe iyi ndeye munhu wose, inokokerwa vose vanoda zvavo kushanda. Kana vari jemini tichapinda mumunda tese tichisakura tichirima kuti varairidzi vakwanise kudya vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Pave nenguva varairidzi vachirwisana nehurumende panyaya yemuhoro vachiti vanoda kupiwa mari inopfuura madhora mazana mashanu ekuAmerica kana kuti mari yemuZimbabwe yakaenzana inove mari yavaitambira makore matatu apfuura. Asi hurumende inoramba ichitsika madziro ichiti haina mari inokwana kuti ipe varairidzi mari iyi. Kurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende icharamba ichiita nhaurirano nevashandi vayo kudzamara pave nekuwirirana. Ndakamirira Studio 7, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir vadoma General Santiono Deng Wol semutungamiri mutsva wemauto. Kiir nemutungamiri webato rainge rakavapandukira richitungamirwa navaRiek Machar vakaumba hurumende yemubatanidzwa muna 2018, kunyange hazvo nyika iyi ichine dambudziko remhirizhonga nekusagadzikana. Hondo yemunyika iyi yakatanga muna 2011 mushure mekunge nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan, uye vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vakafa mukurwisana uku, vakawanda vakaenda muupoteri. Kuzadzikiswa kwechibvumirano cherunyararo kuchiri kunetsa izvo zvokonzera kusagadzikana munyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemudetembi vachikepe avo vari kukwikwidza pachirongwa cheInternational Reggae and World Music Awards kuJamaica. Kumaawards uku kuri kukwikwidza vaimbi vane mukurumbira zvikurusa mhuri yeZimbabwe pasi rose, vanosanganisira Winky D, Buffalo Soldier, Sean Paul, Buju Banton, Drake, Wizkid nevamwewo. Zvizere ngatinzwei kubva kuna vachikepe. Vachikepe, ndino mugamuchira muchirongwa, muri kutambira sei nomination yenyu?
Ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa. Ndiri kungonzwa kungofara nekungotenda kuti vanhu vekuJamaica ava vane ziso rinoona chairo, rinonhonga tsono kunyange mujecha chaimo.
Tichitarisa vanhu vamuri kukwikwidzana navo,
Jimmy Mayer asiri chizvarwa chekuJamaica. Zvinorevei kwamuri?
Zvikwandiri zvinondifadza uye zvinoreva kuti pasi rino pane vanhu vakawanda vanofarira poetry. Tinini pane vamwe mapoets ari muno muAfrica nepasi rino rose ndinotopenga nayo poetry. Gora 2018 na 2019 pandakauya kuAmerica, vakandionza kuAmerica ikoko, vakandiona paTwitter. Zvikanzi murume unonyora nhetembo dzinoshamisa, tinoda kuti tikuunze kuno kuAmerica. Ndikaenda ikoko ndikanohwina top 10 out of more than 60 mapoets ari pasi rino rose. Saka nokuburikidza kudaro ndaona zvabva zvatondisvitsawo pakuti ndinge ndiri mumwe munhu ari kutopembererwawo kuJamaica.
Ticharisa basa renyu, zvii zvamuri kuburitsa zvekunakidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose?
Chiri kunyanyonakidza vanhu ruzivo. Dingindira renhetembo dzandinonyora rinoburitsa dzimwe pfungwa vanhu dzavakavarairwa kucherechedza. Pfungwa idzi ndinodziwana kupi? Ndine mabhuku mazhinji andaverenga, ndinomborota. Ndakamboita murasta imwe nguva, ndikazombofamba nevakomana vembira dzenhaira ndange munhu weculture. Kubva 2015 kusvika izvezvi ndiri kuchechi. Saka pandinonyora poeti zvinosangana zvese zvendaita go through muupenyu.
Ndanichikumbura kuti muudze vanhu kuti vanokwanisa kukuvhoterai sei, uyezve vanoda kutaura nemi vanokubatai sei, muchipetsawo zvekare muchititirawo nhetembo imwe chete.
Tinotenda. Ndinokumbira mavhoti enyu mose vanhu veZimbabwe, ndivhoterei vachikepe kuti ndihwine pamutambo watinawo uyu. Uyu mutambo unohwinwa nekuvhotwa. Handirangomirira Zimbabwe chete, ndakatomirira naAfrica, nokuti ndini ndega wekuAfrica ari kukombita mumutabaruka poetry. PaFacebook noenda pakanzi takudzwa chikepe, mukasvika ipapo munotoona malink aripo, mobva mandivhotera. Kuti mundibate, munondibata pa 0772 488 777, kana kuti +263 772 488 777. Ndikaitiite nhetembo inonzi Emotional Historians and the Real Timers. Nhetembo iyi pane vamwe vanhu wekuti ukavatadzira nesori yako andigara hako nesori yako. Chida kana munyika medu chaimu pane vanotadzirana kana kumapolitician kana machi, havaregererani vamwe vacho svika muguva. Ndo inonzi Emotional Historians and the Real Timers. Enjoy. These people are funny, cracking their own jokes in their own laughter. Surprisingly, in times of laughter, they do not laugh. They cry sorrow and agony. They are so strict to their belief. They move like robots, and in haste, they move as if a certain force is pushing them. Memory is all their friends, and past they continue to torment in search of answers. They never asked in time. Reality they shun away, and they advise they throw in rubbish bins. Open your heart, they will, in all its colors, they will throw in rubbish bin. These people smash it down like a night whistling creepy cricket. They can blame you for your expressions. You have no right to say this to me. They can shout at you. So you are saying I am this. They furiously rain saliva on your face. They can even burn you to their chambers. What is simple in others' eyes is the most difficult thing for them. In peace, they condemn themselves and move around searching for different ways they can lead themselves to tears and sorrow.
Aiwa, vachikepe, regaiti kubate ipapo, nguva ndiyo yadyanana. Muri Zimbabwe, kana muchida kunzwa nhetembo zere yavachikepe, pindai muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nemusi wechipiri 8 to 9 PM. Vachikepe vachange varipo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu.
Makadipa Studio 7 apo. Ini ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wezvitendero. Muna Johani chapter 14 verse 2 Jesu anoti mumba mababa vangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai. Kudaro kudii? Ndo pandoda kunzwisisa kuti Arguza mauzara kwa kudi pamoja na kwa sawa kudaro ni kwenye nzai. Kwa sawa kudi.
Kubatira mchereri uyu nasi tina mufundisi Dr. Johannes Gumbo ve Shepherd House United Methodist Church ku South Carolina muno mu America. Mufundisi Gumbo manzwa mubvunzo wabva kune mumwe mchereri.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Handitozivi kuti aitaura kuti chii. Asi ndinoda kuti ndibatsire vatereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose mufundisi Gumbo, sei muchidaro?
Ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita, vamwe vanoti tinoziva, vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka, vamwe voti kwanzi ndatotaura naMwari manheru akandiudza zvakati, vamwe voverenga Bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo. Verengai zviri muBhaibheri mobva materera zvarataura.
Saka mhinduro yenyu kumuteereri uyu inotii? Munotii kwaari?
Ini ndichapindura saDr. John Gumbo. Maonero andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura, anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi. Saka ndokutaura kuri kuita Jesu panapa kuti ndiri kuenda kuimba baba vangu, ndinoziva kwandiri kuenda, baba vangu ndinovaziva, ivo vanondiziva, ini nababa tiri vamwe chete. Saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera, ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yokugara. Dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai. Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita Bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita. Asi ndo zvandinobvuma kuti Jesu ndo zvaainge ari kutaura nezvazvo. Saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira mutereri wedu.
Apa Jesu airevei? Aitaurei?
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai, aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura. Kusidai zvisiri izvo ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo, handigoni kukuudzai zvisiri izvo.
Mufundisi Gumbo, munoti kuvatereri vedu pamusoro penyaya iyi?
Ndinotenda kuti vatereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei. Verengai Bhaibheri munyatsorinzwisisa, uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro musangoti tine mhinduro tinoziva. Pausingazivi bvuma kuti hauzivi. Kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako taura kuti ndoo mafungiro ako, usati Mwari wandiudza kana ndarota. Zvandiri kutaura izvo handa kurota, aiwa ndoo mafungiro andiri kuita. Tinokutendai vatereri vedu, rambai muchitibvunza mubvunzo. Ndi Reverend Gumbo, tatenda.
Tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero, itumirei paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Mumwe muzvina bhizimisi onzi neZimra abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 11 kuMabasa 2021 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namachumi amathathu asebehlolwe batholakala belo COVID-19 eSekhethe Heart High School.
Kanya usumemetheka ezikolweni ezithile abantu bangathabalala abaningi. Kukanya isikhathi lesi sokubuya kokuthi kuyaqanda sizabe sikhangelane lengozi enzima okwamagama.
Namhla sixoxa lomtshayeli wezindizamtshina wesifazana odabuka eMathebeleleni.
Precious Sibalo, okhulele koBulawayo, ezalwe koBulawayo, abazali bami bengabe Plumtree.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namachumi amathathu lanye 231 asebehlolwe eSekhethe Heart High School esabelweni seMathebeleni South batholakala bele COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi odokotela besithi kumele abantu baqaphele umkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Udokotela Andrew Philip Muza okuhlangothi olubona ngemikhuhlane ethelelwanayo esabelweni seMathebeleni South uthi bavalelwe abantwana besikolo labanye abatholakale bele COVID-19 esikolo lesi esigodini. Utshele intatheli izindaba ukuba lokhu bedingisisa ngokuqhamuka komkhuhlane lo njalo sebehlola wonke umuntu esikolo lesi. Uthi labo abatholakale bele COVID-19 bahlaliswe bodwa njalo bahlolwa sikhathi sonke. Udokotela Muza uthi sokudingisiswa njalo abanye abantu abahlangane lalaba okucatshangelwa ukuba bengaba lomkhuhlane lo ukwenzela ukulonda ukuqhamuka kwawo. Uphinde wathi bazahlolisisa izikolo zonke esabelweni lesi ukuze bavimbe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
I-coronavirus le umkhuhlane wegciwane elihle. Ha usumemetheka kakhulu ukukhanya usumemetheka ezikolweni ezithile yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi indaba le bese sikhulume ngayo umnyaka wonke lo sixwayisa ukuthi abantu bangathabalala abaningi ukukhanya isikhathi lesi sokubuya kokuthi kuyaqanda sizabe sikhangelane lengozi enzima okwamagama yikho kumele lilale izixwayiso lezo ezikhulunywayo.
Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili i-193,936 asebehlatshwe owakuqala amajekiseni okuvuselela amasosha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Sokulabafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu i-28,797 asebehlatshwe amajekiseni okwesibili. Umnumzana Effort Dlela Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi uhlelo lokuhlatshwa abantu amajekiseni kalukaqhutshwa ngokupheleleyo. Uncube uthi kufanele kuthengwe amajekiseni amaningi.
Kuqakathekile ukuthi imithi ithengwe ibe mningi kakhulu. Ungaba ngwangaphi kuthengwe kodwa leyo esihloliwe yatholakala ukuthi isebenza ngendlela efaneleyo. Lolo lwazi lokusebenza kwaludluliselwe ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlatshwe.
Abanye abantu bathi bathwele nzima ngomkhuhlane we-COVID-19. Osakhulayo uDala Ubuhle Mpofu uthi kawutholakali umsebenzi.
Sidinga imisebenzi lapho abaqhatsha khona bathi kumele ibhodi zihle wenzele ukuthi be-interviewe abantu. kodwa umthetho ayivumi ukuhlangana abantu.
Umnumzana Melusi Ncube ohlala emaphandleni uthi ukwethekelelana sekuyinganekwane kulezi nsuku.
Indlela yempilo itshintshile, i-freedom ebesilayo asiselayo kathesi. Phuma uphuma iyadi nje, just you have to wear a mask.
Unkosikazi Patricia Chabalala olilunga leBulawayo Progressive Residents Association uthi bayasaba ukuthi abantwana bazathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo.
Siyehluleka ukubhadala izindlu lezikolo, lazo zikhwezile, asoze sonelise ngoba sisebenzanga. Hayi, i-COVID isubisele emuva kakhulu.
Unkosikazi Selina Ncube ohlala eChabalala uthi imfundo yabantwana isibuyela emuva ngenxa ye-COVID-19.
Abantwana abafundanga, bathesi izikolo sezivuliwe. Abantwana bayafunda amaqamuqamu ngeviki ehambe enceka 1, abanye bahamba ka-2 ilanga elilodwa. Abantwana babefundeni pho, bavuleleni phela.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-37,273 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amane. I-COVID-19 isibulale abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,538 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unkosazana Precious Sibalo odabuka ePlumtree othi wayengathakazeleli izifundo zemathematics, ujayela indizamtshina ezibalisa ezohlobo lwama-helicopters. Unkosazana Sibalo uthi uyakuthakazelela akwenzayo njengomuntu owake wasebenza ukunika abantu ukudla ezindlini zokudlela ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-restaurants kwele South Africa. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lokutshayela indizamtshina lokunye.
Precious Sibalo okhulele koBulawayo, ezalwe koBulawayo, abazali bami bengabe Plumtree, konyabane duze la kokunguko, duze la komasendo, ngoba zithu inyabane. So le yethu iseduze la komasendo, isigaba sakomasendo, yes. So nginguPrecious, ngifunde eMhali lapha neBulawayo. Actually ngiqale kokunguku grade 1, ngase ngitransfer kokunguku laphayana duze la konyabani grade 1 wami, ngase ngitransfer ngaye eMhali, ngase ngisiye eMthabezi high school for i-high school. This is Precious. Yes.
Yeah, ngiyabona ukuthi silo olandela unyawo lwami ngoba ngase eMhali, ngase ngisiye eMthabezi mission. So
wow, legends are from there.
Yeah, ngiyabona. So akusikeleke ngokukhula kwakho, wakhula njani? Njalo imuli yakho imenje.
Okay, mina ngazalwa nguma, uma waba nami esasemncane, she was 17. Wasesiya eJoburg uyasebenza emakhishini, ngasala nogogo nokhulu. So ngikhulisa umgogo nokhulu. Ugogo bengasebenzi, so bengihlala naye lapha ePlumtree. Ukhulu bengu headmaster eVictoria Falls eChinotimba, ebuya ngama weekends. Ngikhule labo mamncane bami, and then I was transferred to eMhali after ukufunda kwami grade 7 emakhaya laphana kokunguko, nga transferred eMhali. So ngikhulise umgogo nokhulu. Yes, and then ukhula kwami was good. I went to Mthabe as the form 1 to form 4 academically. I was just an average child. My mathematics wasn't great. That's something that we have to come through. Yes.
So semagwekwe.
Yes, semagwekwe enyumagwekwe.
Yeah, enyumagwekwe lokhu jilami kuma 18 kona phana lapha ngikhulele khona. Etareni.
Yes.
Yeah.
And then my Zivalo isikolo. Plum,
Sugar Shagul. Jabona, yeah. So, Zabuza Kakul. So, there was Susuga M. Chavez mission, Kurangale, what could I was on Kurangale?
M. Chavez, I am Zoo Form 1 to Form 4. And then also, at one point in my life, Nami, I became a single parent at an early age. Mm-hmm. So I was not able to proceed with my studies. Ngoba ngaleso sikhathi umama waqala ukugula. So wagula umama, izimali zangabe zingasahlangani, nami ngasenzenza umntwana at an early age. Yonke into nje yangathi yahlangahlangana. So after that, I was forced to go to South Africa to fend for myself and my daughter. So ngaya ke South Africa ngafika ngasebenza as e waiter lapha in South Africa. Yes.
Mm-hmm. So how save abantu sibili ungweta ozwa. Manje wasungena njani? Wasungena njani kuloko? Imchina phela imchika chika leyo ukuthi uyabobamba iplane into ezinjalo. Wangena njani kuloko?
Sathi sisemhali basihambise trip ye elokuzene airport lapha yana. Eyasebulawayo manje bathi Joshua Mqabuko yes kathe sebejinja igama saya e-airport Bulawayo airport ngafika lapha ngabona izindiza ngathi I want to be a pilot basila phela badlula abantu but angiboni umfazi ngibona amadoda so enhlizweni yami ngithi maybe it's not for women but uteacher mase sifika sikhuluma eklasini liboneni uyasho ukuthi even women can be pilots so that's where my dream started laphana ku school trip. Mm-hmm. So ngithi ngiliweta lapho umama waseshona. So ngingathi my dream was buried along with my mom because kwasokumele manje ngibheke abosisi bami abayi-two, me being the eldest, and then lo mntanami. So irresponsibility bese too much ukuthi I could not raise money to be a pilot.
Mm-hmm.
So ngathi ay uNkulunkulu ngayenza intando yakhe ngizoyenza ukuweta while ngiweta I would get ama customers don't you want to do modeling so I did even modeling while I was doing waitering as well because I believe ukuthi yonke into oyenzayo you must do it with excellence people will see ukuthi mawuba server uba server ngenhliziyo enjani une attitude unjani mentality yakho injani so to me I made sure ukuthi manginabo lapha ngiyaxoxa bangibuze what is your plan precious ngibatshela uthi mina kanje bese sithi sina sinabantu esibaziyo eDubai kune website ethile why don't you apply and go to Dubai so that's how from waitering I went to being a waitress as well in Dubai.
Yeah, so what is ungena ku website wagcina usungena njani wakonekta njani
ngahamba ku OVC website it's a non website nga apply lapana for i waitering in Dubai ngayenza ama interviews wonke virtually at that time and then I joined ngahamba nje first time endizeni ngahamba ngingazi nomuntu ngale abelungu babana bafika bathi okay siyakuthanda start a job but it wasn't a what I had anticipated. So fika ngaleso ku deduct izimali ezithile susala le nothing to send home, you know.
Yeah, but uzema, but yeah.
Overseas, yes. But overseas you are making money kanti yo.
Akula next.
Yes. So ngaya ngaya lapha e Dubai ngafika ngasebenza for only 3 months.
Ha.
Ngiqhubeka.
Yeah, qhubeka. Then kwasukusazakala.
Sengisebenzela phana for 3 months njengoba ngisho ukuthi as I do everything in my life I make sure that I'm a very positive person because I believe in
God. Ufanele ngisindebele. Yeah, ufanele ngisindebele.
Ngiyaxolisa. So ngiya like mangisebenza ngiyazitshela ukuthi kumele ngisebenze ngenhliziyo yami yonke. Ngisebenze ukuthi umuntu ongibhekileyo uyakhuthazeka uyakwazi ukungibuza ukuthi kanti uplan kwenzani ngempilo yakho kanjalo manje ngithengi lapha yana bangitshela bathi Qatar Airways iyahaya abangani bami bathi masambe siyo ku interview yani yase Qatar Airways ukuthi sibe yini ima flight attendants cabin crew ngahamba nabangani bami besi 6 mina bengingekho that much qualified ngoba ngangicede i-O level kuphela ngisayanga nase-university. So ngahamba laphana for interview bebefuna ugcoke ihile ethile, ugcoke impahla ezithile, bengazi nokuhamba
ungani uhamba uyakhubeka.
Yes, hamba ngathi ngiyakhubeka but among abangani bami laba bayi-6 bathatha mina ngedwa. So I made it to Qatar. After interview leyana umuntu lona wathi igama lakho ngiPrecious are you sure kanjani ngathi yes igama lami ngiPrecious wangithanda lo muntu obethathi interview wathi you are from Zimbabwe ah balishwana abantu baseZimbabwe kule area. So wangijabulela wasengithatha. So I worked at Qatar Airways for 5 years. Ngithenise Qatar Airways laphana 5 years ngacabanga ukuthi ngibe ngiraise imali kancane kancane ukuthi ngenzeni ngoba sengise cabin manje. So kumele ngithi make my way ngapi eku cockpit.
Yeah.
So ngenze kanjani ukuthi ngifike laphayana ngoba beka sengilana bengacabanga ukuthi ngizoba ku aviation. Bengizitshela ukuthi sengikhohle ngalendlela ngizoba iweta ngibe yini. But uNkulunkulu bene plan.
Yeah, so ukuqala sibili ungene cockpit wenza njani?
Ngene cockpit for ukufunda or ngisasebenza.
Ukufunda sibili, ukuthi ufunde.
Yes, ngase ngidecide ke laphayana ukuthi ngi raise ama senti ukuthi ngiyenzeni work towards ama studies ami. And then ngakhuluma nabo lapha eKatai Ways ukuthi ngiyenze njani baguide ngoba abantu abaningi sometimes bafuna ukusuka laphayana baye ku cockpit obasuke ngapha baye ngapha bantshela bathi hamba isikolo okuthiwa yi 43 eschool eSouth Africa if u plan ke South Africa. So ban recommended ukuthi ngiye South Africa esikolo okuthiwa yi 43. So for 5 years nga decide ukuthi ngisikhathe ukubana nginjani ngihambe ngiye 43. Ngaleso sikhathi ngiphuma umntana kithi umnawo wami ongilandelayo wangena yena as cabin crew wa apply la wawuthola umsebenzi as cabin crew. So kwanginikeza amandla ukuthi ah umnawo wami ayiselapha at least sizosizana ngabantwana amafees abantwana.
Lo Precious Balo odabuka ePlumtree ojayela indiza mchina sixoxelaye ekwele South Africa. Siyaqhubekela phambili ngengxoxo lo Precious Balo kwezinye inhlelo zethu. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwemanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 135 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million emhlabeni wonke jikelele.
Sengana masiva
senziwe manje
la baba mkhulu.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma lo nkosazana sikhathele nyathi. Xoxa lapha ke ngokuthi kambe umuntu nxa engendanga kuyabe kuphile kanjani. Sawusithe sintwini sibili kwakujayelekile ukuthi kube labanye abantu bengendanga kube labanye abayendileyo. Manyathi siyakwamukela kuhlelo mama.
Siyabonga mbalaleli be studio 7 sixoxa lo babudube ngumanyathi. Hey ukuphila ungayendanga akusontelula. But kunjalo nje akulanto ongayiyenza ngoba sometimes sisuka siziduduze ngakho khona lokhu ukuthi even in the Bible bakhona ababengathathwa. Sisuka siziduduze ubusuthi uyakhangela le line nengxenye lapho khona uthola ukuthi bakhona omama sibili aba ma 1963 abangayendanga. Ayisikuthi choice but uyabonga la choice. Usiyadlulwa uthi umuntu uyadlulwa ngesindebele siyabe sesikudlulile isikhathi suhlalela kuphele ku10 nqa kuzayenzakala kuzayenzakala xa kuyenzakalanga kwenzakala yabona but akuso life elula kuba lezinye izikhathi othola ukuthi ispeaker endlini siphezulu kakhulu kufuna amandla endoda ukuthi chaye lapho ku plus 2 khona singene emdulini siyabuloko umelela abadlula ngendlela cela lizombethelela yabona kulezinye izindawo ezifuna abantu abangobaba ukuthi uncediswe umuntu ongubaba but uyabungalayi ngaleso sikhathi siyakulokhu ucela abahambayo kuyaphileka nje khona uNkulunkulu wakwenza kuphela ukuthi kube lula uthola ukuthi uyaphila nje njengabo bonke uyakwanisa ukuziyazela ukuthi kufuze ngibhadale abantwana ischool fees kufuze umntwana adle kufuze ngenze lokhu lalokhu but kulezinye indawo sibili ezinjengemisebenzi yangikhaya efuna abantu abangobaba uyabungalayi sokuzayenza ukuthi ucela nje ngalokho ezisitsho abadlula ngendlela ucela intincwadi cela lincede lapha lingenzeli but kungekho lula kwabanye abanjengami so kumba abanye abanye umama nje uthola ukuthi le ndaba leyani ukuthi intshani sobaba ngkhaya asiyisiphathi kuhle siyibona ingani yalulaza ubusufeva vele ukuzihlalela unjalo
amajaha abengalikhangeli yini kumbe sithi obaba njoba sokunje nje
obaba babe bekhona ngaleso sikhathi uthola ukuthi lo baba wena umthandi into le ivela I'm sure iyabi vele injalo natural ukuthi awusozuthathwe kumbeni into yakhona nje kulomuntu abefuna ukuthatha wena ungamfuni lo mfuna ukuthi akuthathe yena akakufuni ukuthatha uyayibona ihamba isiba ingaqondani mina nje sengakuthatha ukuthi iyabi vele ingekho into yakhona kuwe okuyukuthi okufaneleyo kasuye lo wena omfunayo njalo njalo up until isikhathi sakho sesidlule. Futhi singadlula ube ngathi usuqalisa ukuzenzela kakhulu. Awusaboni isidingo sokuba lo mntu ongubaba. Ungavela uhlakaniphe kuphela nje. Uqalisa ukuba lengqondo, uqalisa ukuziphandela, uqalisa ukuzibona uachieve ezinye izinto empilweni. Awusamfunda kumbona umntu ongubaba. Subona ingane uza kuwestela isikhathi. Uza kubuyisela emuva, uza buya leza kinkinga. Lizalala lizigqede isikhathi bantu. Subona ukuthi kumelana lezami yingedwa kungcono. Mhlawumbe uthole ukuthi ngumama sengiqalisile ukuzakhela kumbe emadorobheni izindlumbeni lamabhizinisi aphumelela. Khonapho manje nxa sengicabanga ukuthi kubuye omunye ubaba lapha ongalalani kumbe nome lakho sengicabanga ukuthi uyabuya le nkinga zakhe azonithela phezu kwazo. Nami vele ngile zami sembona ingane zizaphuza ukusoluveka ziyabe seziningi.
Hayi-ke olamhlanje sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Saqhubeka ngodaba lolu silo nkosazana sikhathele nyathi okhuluma ngomendo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana bathandeka kwenkosi ngemva kwephasika lalonyaka. Kungaba kuhleli njalo ukuthi ke siyidobhe kancane njalo indaba yephasika ngobana ilezinto ezingasivuselela umoya zisinike impilo engcono nxa sile ngqondo lobuchopho bokulandela lokho okuthiwoyo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaMateyu 28 sibale ivesi lika-11 siye ku-15 kufundeka kanje. Besahamba bheka abanye kubalindi bafika emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzekileyo. Sebebuthene benza icebo banika amabutho imali eningi. Bathi shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku bame basilele. Uma kuzwakala lokho umbusi siyakuncengana naye thina nina ningakhathazeki. 15 aseyithatha imali enza njengokufundiswa kwawo. Leli zwi landa phakathi kwabajuda kuze kube namhla. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, into engithanda ukubana sikhumbuzane ngayo yikukhuluma iqiniso izikhathi zonke. Ukulimela iqiniso njengoba linjalo ngoba lona vele iqiniso liyamkhulula umuntu. Nanka lapha amadoda engithemba ukuthi kwakungelabomama kuleli xuku kwangamadoda ayengabalindi ababelinde ingcwaba likaJesu ukuthi kubonakale ukuthi ngempela ufile. Kodwa-ke bathi besahamba-ke labo balindi basebefika emzini baqalisa ukukhuluma labantu ikakhulu bekhuluma lezikhulu ezazikhona kuleyo ndawo labapristi ngoba abapristi ngaleso sikhathi babelesandla ekusweni kumbe ekuphathweni kwendaba zokuhlalisana kwabantu. Bayifika bayibeka indaba yokuvuka kukaJesu beyibeka injalo kazange batshiye lutho. Kwase kusithi-ke indaba nansi, abapristi abakhulu labanye babona ukuthi indaba kaJesu yayiliqiniso eliqinileyo. Basebelintshintsha betshela abalindi ukuthi hayi 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 lingakukhulumi lokho ngobana kuzasifaka esimeni esibi lingakhuluma ukuthi babuye bazamtshontsha ebusuku. Singakayikhatshana nje kathi bona abalindi abanjani okwakuthiwe balindi bona balala kwase kuthiwa babuyile abafundi bakaJesu bazatshontsha-ke isidumbu sakhe. Kwakungelabalindi lapho bakhuluma iqiniso-ke kodwa besitsho ukuthi balala uJesu wavuka wahamba. Into ekhona nansi, bathe belikhulumile iqiniso abapristi abakhulu lezinye izikhulu zathi hayi lingazela kutsho lokho kuzafika endlebeni zabaphathi ukuthi uvukile. Wothani babuyile bazamtshontsha ebusuku
kuthiwa babanika imali eningi kakhulu. Lawe nanzelela ke ungasomlindi lamlindi kodwa ungumuntu uthandelani ukuthengisa iqiniso ngemali. Bangaki abantu abathengisa imphefumulo yabo ngokuthanda imali, imphefumulo yabo isiya esihogweni. Lina elithengisa imphefumulo yenu ngokuthanda imali, aluba ngikhuluma lwakulezi nsuku ezathi pasopo, ngoba nakwelinye ilanga iqiniso lizampuntshuka. Amangalwane owaqambayo uthengisa abanye abantu, unanzelele ukubana ngenye imini amanga akho aza kufumana. Kuthiwa lelo lizwi abalikhuluma lokhu elikhona laphakathi kwamaJuda, kasinanzeleleni ubana iqiniso lethu kasilithengisi ngokukhohlakala. Asikhulekeni babathixo engcwele, sifunze ukubana sikhulume silimele iqiniso izikhathi zonke, kungabe lalutho ozasisusa eqinisweni ngoba iqiniso liyakhulula. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthwakazi muhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngumayikobe. Namhlanje sixoxa lomculi odabuka kobulawayo kodwa uphila kwelengilandi. Namhla kuhlelo silo Joy Rukanza Kanza. UJoy usanda ukukhipha ingoma entsha engaphansi kwesihloko esithi Roses. Nguye njalo okhiphe ingoma ngomnyaka odlule engaphansi kwesihloko esithi New Day lo Kidex wakwele South Africa. Silukandaba asizweni ingoma eka Joy lo Kidex.
No, don't please don't waste this. Baby, I will let you up. I'm a moving target, I know you miss me. Too many of my trips, I'm feeling dizzy. Blood pills in my room, that's why it's drizzling.
Ingoma eka Joy Lokidex uthi New Days. Ulukandaba Joy, ngiyakwamukela kuhlelo siswami, unjani?
Ngiyaphila, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyaphila. Silabalaleli abafisa ukwazi ukuthi kanti lo ntombazana ocula ngathi hayi bathi ngesiNgisi she has a voice of an angel, ngibani? Baya ngizwe uJoy. Bengicela ukuthi ubatshele okuningi ukuthi kahle kahle ngibani uJoy lo.
Oh, ngiyabonga kakhulu. Ibizo lami nguJoy Rukanza Kanza, abantu bangazi njengoJoy. Ngazalelwa kobulawayo and singafunda esikolo kobulawayo.
Umculo waqala nini?
Ngaqala e-primary, one of my aunts once ngishabele assembly and then u-aunt wami wabatshela umama ukuthi umntwana yakwazi ukuhlabela. And ngase ngiqedile high school, ngase ngiqalisa ukuhlabela professionally when I recorded something with Umzo 7 Metro DJ Skyver. Ikho kwaqala khona ukuhlabela like professionally.
Ngibona ukuthi ususebenzele abantu abaningi abakwazayo ngempela, abagoqela yena uSkyver kanye nakwele South Africa uKidex. Awuchasisela abalaleli ukuthi bekunjani ukusebenza nabantu abanjalo?
Ukusebenza nabantu abanjalo uSkyver, Umzo 7, Kidex, Rakim, wayenza ukuthi ngizwisise ukuthi ingoma ibhalwa njani before ingoma uyizwa kuradio kuyilokwenzakala.
Wazibona njani usebenza lo muntu ofana lo Kidex?
Ngaba mazi eze ikhipha ingoma yakhe othiwa ngukarakara, warelease i-album othiwa Thank the King. So I started supporting him fully. Kule ngoma yakhe engithanda kakhulu othiwa Mntana Muntu ngayihlabela kwelilanga and then my friends went crazy. Bayishare WhatsApp, bayishare ku-Instagram and then wayibona Kidex. So I think wa reach out everyone say thank you for covering my song. And then we just kept in touch from then. Ngase decided ukuthi let me just put out ingoma zami. I reached out to him. Wathi hayi, I'll be more than happy. I will support all along. And that's just how it came about.
Sigqiba ingqoqo yethu Joy, phosela amazwi akho okugcina.
Okay. Ingoma zami zitholakala kuma streaming platforms. Ikhona ku-YouTube.
Hayi, zulukandaba, sithanda ukubonga uJoy Rukanza Kanza ngokungena kuhlelo. Joy, bengicela ukuthi sivale uhlelo uhlabelela abalaleli. Mina okwami sengichaya phansi zulukandaba. Wathi ngilitshiye lo Joy.
Alright, ngizahlabela Roses. It goes like, the sun has gone down, a winter during summer, and the roses wilt away,
I promise I did water them, and the roses are flowers. I did water a garden, and the roses. I did water a flowers a garden, and the roses, the roses, the roses, oh, I played my part. Dun, dun.
Please, 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 and share and like, comment, subscribe to my YouTube channel as well.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Sokulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namashumi amathathu asebehlolwe batholakala belo COVID-19 eSacred Heart High School. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalisayo ngukhipha.